Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 9/2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hapana chisungo chokuti nhengo dzeparamende dzisaenda kunational conference, national people's conference yezanup. Nhengo dzinoenda, asi nguva imwe chete iyoyo paramende inenge ichisitawo. Tichange tichiona kuti tingasarudza sei kuti vamwe vanomboendawo, vamwe vachiita basa.
ZANU-PF inoti nhengo dzayo dzichaenderera mberi nebasa mudare reHouse of Assembly neSenate, kunyangwazvo pane musangano weCongress yavo.
Dambudziko ratiri kusangana naro rekuti mukuru wekuparamende vanovasikita eNational Assembly havasikita basa ravo nemazvo. Zvekuti vachinge vasarudzwa kuti vachiita, havafanirwi kuitwa zvedii nekwavakabva, havafanirwa kuita zvenyika.
Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoshora mutauriri weparamende richiti hasi kuita basa rake nemazvo. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo mumakore adarika paramende yaimbomira basa kuti nhengo dzeZANU-PF dziende kumusangano wayo wepagore weannual conference, kana kuti unoitwa kwapera makore mashanu weCongress. Gore rino paitwa chibvumirano chekuti nhengo dzienderere mberi nebasa mudare reHouse of Assembly neSenate. ZANU-PF iri kutanga musangano wayo wepagore mangwana kuGoromonzi, Mashonaland East. Asi musi mumwe chetewo paramende inenge ichitariswawo kuziya bhajeti regore rinouya rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Hapana chisungo chokuti nhengo dzeparamende dzisaenda kunational conference, national people's conference yezanupf. Nhengo dzinoenda, asi nguva imwe chete iyoyo paramende inenge ichisitawo. Tichange tichiona kuti tingasarudza sei kuti vamwe vanomboendawo, vamwe vachiita basa rokuti bhajeti ripasiwe. Tinoziva tose kuti bhajeti chinhu chakakosha, ndo chinotipa direction yedu pakushandisa kwatichaita mari senyika, nenzira dzose dzatinoita maprograms edu nokutora mari iyoyo tichipa bazi rimwe nerimwe. Saka chinhu chakakosha zvikuru, changoita kuti nguva imwe chete yatiri kusita ndo nguva imwe chete iri kuitwa National People's Conference yedu. Saka tangoona zvakakosha kuti tirambe tichiita zvebudget kana nguva iripo vamwe voenda kunational people's conference. Saka maMPs especially ezanupf vakatoaccredita kuenda kunational people's conference, saka vanoenda kunational people's conference. Asi nguva imwe chete iyo tichagadzira isu sevatungamiriri paramende ikoko nzira yekuti ndivanani vomboenda uku mutambo iwoyo wokuti budget reitwe approved kana reongororwe uchiitwa zvavo.
Saka munofunga kuti munenge mapeta riini iyo nyaya yekugadzisa nyaya dzebhajeti?
Nyaya yebhajeti hainganzi inopera rini, inopera nokunge vanhu zvinoitwa maprocesses acho ose aitwa. Tikagutsikana namembers of parliament vakagutsikana kuti zviri kutaurwa naminista ivo vazviona zvakanaka here vakazviapprova. Saka zvinogona kutora nguva yakareba, asi vavariro yedu ndeyekuti this side of the year tinge taita tikapedza, patisingabvumirani tichipagadzira tichiwirirana naminista. Zvangobuda izvozvo totofamba tichienda mberi.
Imo muparamende uku manga muchimbonetsanawo neveMDC yavo, mukaomba komiti yekuti igadzirise nyaya munofunga kuti inozodzoka rini kudare reparliament nechisungo chayo
komiti zvanzi muchwa 28 February aya public information kai 28 February komiti inenge yauyisa zvainenge yaongorora inenge yauyisa kuparliament
Asi imi munenge mchienda here ku public accounts committee uko kana kuti muri kumirira kusvika musi woyo
public accounts committee inongoramba iriko yatisingadimbika kuti inge ichitewa nomunhu unoti ava recognize president wakasarudzwa nenyika constitution yenyika ichimuona ari wakasarudzwa munhu iyeye kuti zvo isu tifane kunge tichirecognize munhu watazvisarudzira zvedu paparliament wasarudzwa nenyika yose vachiti havadi kumugamuchira Toda vanhu vari straight hypocrisy toda vanhu vari very straightforward kana vatati tinochengetedza zvinoreva mutemo wenyika totomuchengetedza wose uye mutemo wakanyanya kukosha ndiyo inonzi constitution of the country zvana standing rules zvakangoti tinofanira kungobalanza patinenge tichiinda mumacommittees fortunately hazvina kutaura kuti uchairman tinogona kupa anyone tinongoenda kundovhota vaya vanoti havadi kuti vakahwina maelections varecogniziwe tovavhotera out mumacommittee imomo tocheya zvedu patinenge tichi tinotora kuna namuliswa vari kuopposition kuna namis airambwi vari kuopposition tovhotera ivavo voita machairmen epublic accounts yacho iyoyo
vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupraito garepi vange vari parunhare muHarare nestudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera taedza kubata vanokokera MDC mudare reparamende vaprosper mutsehami avo vange vasiri kudayira nharembozha yavo asi blessing zulu abata munyori anoona nezvemutemo mubato iri vainnocent gonese tikatanga nekubvunza kuti zviri kufamba sei pakunetsana kwezanupf nemdc panyaya yekuti bato riri kutonga rezanupf riri kuda kuti mdc icherechedze vaemarson munangagwa kuti ndivo mutungamiriri wenyika sezvo mdc iri kuti vakabirira zvemhando yapamusoro
dambudziko ratiri kusangana naro rekuti mukuru wekuparamende vanova spika yenational assembly havasita basa ravo nomazvo ngekuti vachinge vasarudzwa kuita spika havafanirwi kutora zvedivi nekwavakabva vanofanirwa kuita zvenyika kama komitede asiri kusangana kwakandibvisirwa kusangana kwavo saka patinite mudare kuti izvo ngavaitizve inonzi privilege committee yekuongorora maitiro avo ezvakonda handizvo hazvina tinge zvichitambirwa nedambudziko rekuti kuri haasiita basa renyika anoita basa rezvemusangano wake saka ndipo tikazoitawo fokasi yerichazvironga kuitira mharaiti kuti yaizokezikadi
ko paramende ichambomira here basa kana poitwa musangano wepagore wezanupf uyu
rwendo runo vanenge vachinja maitiro nekuti tiri kutosangana mutechipiri mudzimba dzese dziri mbiri uye zvemakomiti ari kusangana saka sekuona kwamutagara tingotema kuti aiwaka yaenyika haifaniri kumisa nekuti inge basa rekutaziyayo zvekongiresi yacho asi zvendo runo ndiona sei tachinja maitiro zvinova zvinhu zvatinotambira nemakoma chaiyo basa haifaniri yatine basa guru vakanangana nezvebhajeti nemitemo inda kuvandudzwa atofanirwa kunge tichii
izvozvo ebhajeti zvinopedzwa riini
bhajeti rinenge richita dhibheti nekuti takatanga dhibheti musi wechipiri machairperson nemakomiti akaita maripoti avo iko zvimwe nhengo dzezvinenge dzakasununguka kudhibheta bhajeti musi wechipiri senezvizvoti pamwe tinopedza chipiri kana chitatu kaatii hasati taziya zvekuti zvinenge zvichibva nekuti vanhu vanenge vaitora vanenge vakawanda zvakadii temo inoita kuti tikasike kuvhara ma5 minutes to 7 pari zvino tinokwanisa kuramba tichienderera mberi kusvira kanaka pakati peusiku kana kusvika mamba kwedza kana pasina vanenge achida kutaura vachiongorora nenyaya yebhajeti kana imwe mitemo iripo
kuverengwa kuya kunoita bhajeti hazvirevi kuti rinenge rapera basa raapo izvinezvi manje
zviripo ndezvekuti vanhu vanenge vachiongororaka kuti vachionawo vachipawo pfungwa dzavo nestatement yakaitwa naminista wefinance tozobvako tozoenda kumari anopeswa kubva maminista akasiyana siyana tinenge tine simba zvakare yokuongorora mari idzodzo kana pane zvinenge zvafungwa nevadare kuti pakati pakati emari yatisirwa zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvikwanisa kukumbirwa zvavo zvobva kune mukuru wenyu wefinance minista wacho zvirikosa kuti inenge muchiti kudii kumhinduro yanenge ichizopa nezvinenge zvatarwa navadare
munyori anoona nezvemutemo mubato reMDC vaInnocent Gonese vange vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori mukuru wesangano revana chiremba reZimbabwe Senior Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti mimwe michina yakatengwa nehurumende haisi kushanda zvachose, izvo zvoodza moyo vana chiremba vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa zvichemo zvavo. Kuti tinzwe zvizere, tabata Dr. Musara.
Hongu vangataure kudaro, ndinoimba vanenge vachirevera havo nyaya yemishini yavanoti ivo vakabva kubhadhara kubva kunyika yeIndia mazuva mashoma aperayo, ndofunga chiri muna naMei uko. Asi dambudziko riripo nderekuti mari iyoyo kuenda kwayakaita kwakauya zvimushini zvekudhara zvakaunzwa, zvinoita sekuti vanhu vatongorasa havo vachirasira kuno. Mishini yakaunzwa imwe yacho mishini yakagadzirwa muna 2005. Zvino mushini wa 2005 ukanzi uchishandiswa nhasi uno hauna maparts haunokwanisa kunge uchizowanirwa kana kana chinga kudikana. Zvakare kunenge kune mimwe yachona mishini yakaunzwa yekuti haipindirane nemishini yedu yatagara tinayo kunoku. Zvamfanira kungoti kukonzwa mushini wekukotsisa semwe mushini wakaunzwa, ukada kuupfekera pane mushini unobudisa oxygen kuita kuti munhu kana akarara aramba achiwana oxygen zvamupeta pakutwa operation. Mushini iyoyo hausi kupindirana neipapo. Saka kwakauya nyanzvi dzekunyika yeIndia kwacho kwainzi ndoko kwakabva mushini iyoyo, dzikauya dzichinzi ngadziuye dzibatanidze mishini iyoyo dzomuti inoshanda here. Dzakasvika pakudzokerawo dzichiti mishini yacho yaramba kushanda. Zvino hatingaverenge mishini yakafanana neiyoyo tichiti pane mushini wekushandisa.
Asi panotengwa mishini iyi saana chiremba, hamurumwewo here nzeve kuti muzive kuti ndoo zvakuitika uye munoda kushandisa zvipi?
Dambudziko ravapo iko zvino nderekuti mishini iyi kana ichinge yakutengwa, pamwe pacho munozongerekana maakudzwa kunzi takutotenga mishini yakutouya, kunokwanisa ngotsvagwa munhu mumwe chete kana vairi vanongotaurwa navo ungonzi totenga mishini ipi. Kana vanhu vataurirana paya nevari kunotenga totozonwaunzi kwakuya mishini. Zvino zvikaitika izvozvo, vacho vanofanira kuzoishandisa vacho chaivo chaivo vozoiona vona kuti hazvishandi. Ndo zvinhu zvinotipa matambudziko izvozvo.
Pane imwe yaimbonzi yanga isiri kushanda zvakanaka yekubatsira mukurapa zvirwere zvakaita segomarara, yakazogadziriswa here?
Haisati yagadzirwa iyo nanhasi, ichakangodazvo.
Asi vamwe vari kuti hongu zvinhu zvakaoma chiremba, asi imi nebasa ramunoita munenge musingafaniri kuti muramwe mabasa nekuti munenge maakuomesera varwere.
Kwedu isusu zvedu isu hatina kumbukuti kuramwa mabasa isu kana takakutarisa hedu, nekuti basa racho tiri kurida tinoda kusenza. Asi kana uchinge waenda kubasa kwacho kusina tichikusenza uchiti uri kunosenza, zvinowa kusenzei. Basa ratanga taakuita iko zvino izvi rangarize kutarisa vanhu, uchitoona munhu achitosvika pakutofa muchipatara ukangomutarisa usina chauri kuwanisa kunge uchimubatsira nacho. Zvanga zvakaoma izvozvo, nekuti chiremba akatasana neizvozvo chinhu chekuti hachibudi mupfungwa mako kwenguva refu inoteera. Unoramba uchingoita nguri kungoona munhu iye mumaso mako. Izvozvo zvakaoma zvekuti unozosarudza kuti kana zvakadaro soka, kana vanhu ava vari vari kuya kuno kuzofa zviri nani vase havo vari kudzimba dzavo, pane hama dzavo dzinovada nekuvayemura, pane kuti dziuye dzosofa isakatari tisina zvatinokwanisa kunge tichivabatsira nazvo.
Dr. Aaron Musara veZimbabwe Senior Doctors Association. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu mubato reZANU-PF umo munonzi mave kutanga zvikwata zvakasiyana-siyana. Mugeli News nekare sangano rinobatsira vana resimukai child protection rinoti kushandiswa pamwe chete nekuroreswa kwevana vadiki kwave kunyanya mudunhu reManicaland. Mukronika mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vashanu nezuro kusanganisa vana vadiki vaviri mushure mokupondererana kwekombi neimwe motikari padyo nemusina kuSouth Africa. Kunonzi kombi iyi yakanga ichiendesa vana vasina mapepa ekufamba nawo kuSouth Africa kunotamba Christmas nevabereki vavo. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi magadi pa studio 7 apo magadi zvenyu vese vana mukoma tanonoka hwande vana blessing zulu vana mike hove mose mose ndini zvangu ndini zvangu ndiri pa Pretoria apo mukoma mutema rege ndira kupindura vamutoda avo kuti munoziva chokwadi chakanaka nguva zhinji nokuti vanhu vavano tizo vari kutadza kurima nokuti hakuna mvura kunyepa. Haungaisi munhu mupuraza asina kana nedhongi rese memitanorima nei munhiye motarisira chouviri kumunhiye asina kana nedhongi memitanorima nei. Hurumende yakabvaiza papa dokunyepera nepapa yakabvaiza kutora mapurizi kuti pindai nevanhu vasina kana chouviri chekuti vanokwanisa kurima vachiisa chibage kunyika. Varungu vatovemo zvaive zvakanaka stereki. Hatirambi kuti nzara yaitika varipo varungu asi zvaive zvishoma nokuti vana Zambia nana nana Tanzania dzavarotaura kuti ndokunobva chikafu kwavarikugumaguma chikafu chisaitova supplier ikoko vaiti vavaitenga kuZimbabwe vachizo zvangonyatsa chinoitsa pahurumende dedu kuti haigoni kutaura chokwadi. Ndo problemu yehurumende yamunangagwa iyo ikanga ichigona kutaura chokwadi kazvinobetsera kuti vataure nhema.
Kana mukarangarira makore ekuma1994-95 paimbonzi dambudziko remvura richapera mubulawayo kuburikidza nekutora mvura kuna Zambezi matebereni Zambezi Water Project. Ndakumbira kuti mutibvunzirewo imi vestudio 7 mutibvunzirewo hurumende iye zanupefi kuti chirongwa chacho chakamiswa nemasanction here nekuti hachichambotaurwi nezvacho kusvikira nanhasi zvokuti aifunga kuti kusvika gore rino iri dei kubulaya kusingataurirwi matambudziko emvura. Mukatarisa makore ese panoitwa maelection ZANUPF inotora mayouth vonotanga kubhemba makambani akavharwa vachirova nyoka dzinenge dzakugara imomo nekutema miti kuchinyeperwa vanhu kuti akuda kuvhura nakuti achitopembera nekupuwa dori vachidhakwa vachiti haa ZANUPF ndiyo chaiyo chaiyo. Tikangopfuura ipapo zvatopera ndopamunotanga kuona kwakunzwa kuita mamegadhiri vanokwira ndege vachipedza mari. Hatizivi kuti asei vanhu vemuzimbabwe vasingambooniwo kufunga chaizvo chaizvo asi itibvunzirewo vanhu vezanupf kuti kumvura yakaregere kudhonza kumadhedhereni kuna Zambezi kwachona kusvikira nanhasi. Hamuoni kuti makore awandisa zvokuti chero dei pagore rega rega vaibhadhara vaikwanisa kudhonza mvura kuisa mapaipi kana 50 kilometers ingadi yakatosvika. Pamwe zvinoda zvakakonzerwa nemasanction here vatitaurire kuti masanction akatadzisa mvura kuuya nekuti haasisi chirongwa chaiko zvino chiya. Ndopamunoona kuti manyepo atinenge achingozwa nezanupf chihurumende chaora ichi.
Studio 7, how are you? Muri kutaura naRosa Paxi uyu anoitwa zita rake chairo C12 anobva pamurinda pamutare. Takanangisa Zimbabwe nyika yedu chaiyo inodadisa ine zvinhu zvakawanda maminerals and diamonds zvinhu zvakawanda nditi but tirikunoti Zimbabwe nyika pari zvino iri kusafa vanhu vari kusafa zvisingaiti. But muri kutarudzika munyika semusina president but president vedu arimo. Saka tikanangisa izvozvizvi tinangisa zvinhu zvekushandisa kana kuti zvinhu zvinotiraramisawo zvakaita sekuti chikafu sekuti titenge chaiko mari yacho haisi kubatika nditi. Tikanaiso tichipinda kumashopu maprices edu akakwira zvokuti kana mari yacho akaibata iyo mari yakabva kupinda iyi aingatengi zvinhu zvinokwana 5 nekuti mari yacho haisi kubatika haisi kuwanika nditi So, nzuti president wedu na pota police wa Mnangagwa kana zvichibvira kana zvisingaiti dai vatengesa zvayo Zimbabwe yacho kana kuti dai zvaibvira wapa zvavo vachamisa vechidiki vangakwanisa kutigadzirirawo future nekuti tiri vana vadiki but hatina kana chatatitaa nacho ende tinoda kuti tigadzirewo future nditi but ndiri kuti president anoziva here chinonzi economics. Thank you, Studio 7.
Kadima kadiva shamarari veStudio 7. Umatanonoka wande jonga kandimire sister Marvelasi, Ray Toto, Mike Hove, nirime timu rosera ndisina kudaidza. Ndiri kuti muri sei sei koko. Ndoda kuti muitewo kuti audio yangu iyi inzwike. Nyanya naMnangagwa. Kuti zvavanozvitivo ndiwo mutungamiriri wenyika. Vakapinda pautungamiriri wenyika kuti vaite makwikwi nachamisa kana kuti nokuti kana iye vachiti kuzviziva pane zvandakanzwa kuti madhokuta iwayo pane vari kuvapa maUS ivo kana vachitoziva kuti madhokuta anoda maUS varegere kungovapa maUS acho then madhokuta ongotodzokera pabasa uyezve here ungaita mukuru wenyika wekuti unoteedzera makuhwa evanhu kuti uri kuhwa chakati nyika yese ingatongeka here kana kuti mahumbwa ari kuitika uyezve ndoda kubvunzavo kuti imimi zvinhu zvese zvatinotaura pfungwa dzedidzi mune dzimwewo here nzira dzamunozoita kuti ivo vakurawa vazonzwawo zvatinotaura nekuti zvegore ratopera tichingotaura ka asi unotoona kutoti havasi kutombochinja vakuru vacho vanotowedzera kuti asekuti vari kutosvotesa vanhu vavari kutungamirira saka hamuna here dzimwe nzira dzokuti munozokwanisavo kuti muvasvitsevo mamashoko edeiwaya vanzwevo nokuti hamunangagwa ini zvavava kutondiitira inini hangu kutaura chokwadi ka handisi kutuka zvangu but handisati ndamboona zvakadirini kuti vari kuita makwikwi nachamisa here vachiti ndovakauina ndovari kutungamira ngavaiteka zvokubhadhara madhokuta acho ongovapa mari dzavari kuda ka voinda kubambasa maticha acho ongovapa mari dzavari kuda voinda kumabasa kana vachiziva kuti ndozviri kuita kuti madhokuta asaenda kubasa ka ngavavape mari dzacho vanoregere kuvapa mari dzacho asi ivo kungokwira ndege vachienda kwavanoda vachidzoka vachienda kwavanoda vadzoka hatina chatinoona chabuda gore ratopera pasina kana chabuda ko vana vedu vachazovei kana vo vachitaramba vachiita makwikwi nemwana vachamisa vana vedu chaivo chaivo vesuva takabereka vachazovei
isu tiri kuno kukotwa kunyamapanda bhodha tiri kutambudzika hakuna madhona ari kutipa zvinhu zvinhu zvacho zvese zvakangomira hapana chatiri kuona chiri kuitika ba ukazvitaura hapana chinobuda hapana MP wedu ari kuita kunge akatama hamuna munyika munhu saka tiri kutaurawo pamhepo pestudio 7 kuti pamwe zvinzwike zvifambe
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo Christmas yava pacho tinokukokai zvakare kuti mutitumire kwaziso dzenyu kuhama neshamwari dzenyu dziri pasi pose ngatimbotarisai zvaitika kune dzimwe nyika vanhu makumi mana nevatatu vakafa mune rimwe factory rakabata moto muNew Delhi kuIndia nemusi wesvondo zvinonzi moto uyu wakatanga makuseni esvondo mudzimba dzinorara vashandi asi hazvisati zvaziviswa kuti chii chakakonzera moto uyu vanhu vafa kubva zvarwiswa vanhu vari kuratidzira muBaghdad kuIraq vanonzi vapfuura makumi maviri nevana vamwe zana nemakumi maviri nevanomwe vakakuvadzwa vanhu vakange vakapakata zvombo vanonzi vakarwisa vanhu vari kuratidzira kusafara nehurumende asi vakuru vemauto vanoti havasi kuziva kuti vanhu ava ndivanaani muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Sangano remapurisa FBI rinoti riri kutora kupfurwa kwakaitwa vanhu pamuzinda wemauto kuFlorida sechituko chevanhu vanopurikidza mwero. Mukuru weFBI muJacksonville amai Rachel Rojas vakaudza vatori venhau nemusi wesvondo kuti vari kuita ongororo yakadzama kuona kuti kunyange hazvo munhu akapfura vanhu akaita izvi ari ega inyaya yekupfurikidza mwero here. FBI inoti murume akapfura vanhu ndi Mohammed Al-Shamrani aive nemakore makumi maviri nerimwe chete uye ari chizvarwa cheSaudi Arabia. FBI inoti ichiri kutsvaka kuti sei Al-Shamrani akapfura vanhu ava akakuvadza vamwe vasere. Vanotizve asi apfura vanhu ava Al-Shamrani akanyora tsamba yokurayira nhaka uye achirumbidza zvaakange ave kuda kuita uye achirumbidza mashoko akambotaurwa naOsama bin Laden. Al-Shamrani akanyora paTwitter pake kuti America yave nyika yeusatani akashora kutsigira Israel kuri kuitwa neAmerica. Kupfurwa kwakaitwa vanhu pamuzinda wemauto uku kuFlorida ndekwechipiri mukati mesvondo zvichitevera kupfurwa kwevanhu vatatu pamuzinda wemauto eAmerica wePearl Harbor kuHawaii. Mukobatanidza negamanzo wacho kuti anoreva chii sezvo nguva yedu yapera rekatipotarisa zvanga zviri munhau. ZANUPF inoti nyengo dzayo dzichaenderera mberi nebasa mudare rehouse of assembly nesineti kunyange hazvo pane musangano wekongresi yavo. Bato reMDC inotungamirwa navanelson shamisa rinoshora mutauriri weparamende richiti haasi kuita basa rake nemazvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndoti mosara zvakanaka.